manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri ndira 15/2018 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inovhara masaisai eInternet kuitira kuti vanhu vatadze kutumira mavhidhiyo nemapikicha ezviri kuitika munyika. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights roenda kumatare kuitira kuti dare ripe mutongo wekuti mapurisa asadzivise magweta kumiririra vanhu vari muusungwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano eZimbabwe Association for Doctors for Human Rights nere Zimbabwe Lawyers for Human Rights anoti vanhu vangangosvika makumi matatu vakuvara mumhirizhonga iri kuitika muZimbabwe kubva zvayakatanga nezuro. Mhirizhonga iyi inotevera kurudziro yakaitwa nesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions richitsigirwa nemamwe masangano akazvimiririra. Mashoko atiri kutambira anoti vanhu vanodarika gumi vafa mushure mekupfuurwa nepfuti. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba kanawo kugurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwemukati menyika Amai Opa muchinguri Kashiri nezvekuti pane vanhu vapfuurwa sezvo nhare dzavo dzanga dzisiri kupinda. Nepamusana pemhirizhonga iri kuitika muZimbabwe, vanhu vakawanda vari kutadza kushanyira hama neshamwari sezvo mumigwagwa musiri kufambika. Zvitoro nemabhizinesi akawanda zvakavharwa uye hurumende yakavharawo masaisai eInternet kubva nezuro. WhatsApp, Facebook neTwitter zvakatanga kusashanda nezuro. Vanhu vazhinji vanoti havasi kukwanisa kushandisa masaisai aya. Vamwewo vanoti chero nharembozha hadzisi kufamba zvakanaka. Vemapato anopikisa vanoti kudzimwa kwemasaisai kuri kuitirwa kuti hurumende ivanze kumbunyikidzwa nekurohwa kuri kuitwa vanhu munzvimbo dzavanogara, umo vanonzi vari kupindirwa mudzimba nemapurisa nemauto vachirohwa zvakaipisisa. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende pamusoro penyaya iyi sezvo nharembozha dzanga dzichinetsa kupinda. Mutoro wedu wenhau Rutendo Mawere ari kuona zviri kuitika ari muHarare. Rutendo, ungatiudze kuti zvinhu zvakamira sei pari zvino muHararo?
Tinotenda Blessing. Muongororo yataita nhasi muguta reHarare, zvitoro zvese zvanga zvakavhara kusanganisira zvitoro zvikuru zvinosanganisira naPick n Pay zvanga zvakavhura nezuro nhasi zvanga zvakavhara, uye mukati medhorobha manga musina vanhu vanga vari kufambamo, asi Studio 7 yaona motikari dzemasoja nemapurisa akawanda zvikuru anga ari muguta umu.
Tinoziva kuti kazhinji kana pachida kunzi masoja apinde mugwagwa zvinotaurwa nehurumende kana kuti panganzi pataurwa yatingati state of emergency. Pane chambotaurwa here nehurumende kana pane penyuro dzayo kana mapepanhau ayo kuti masoja akuzopindira? Zviri kufamba sei? Pane kutaurirana kuripo here pakati pehurumende nevanhu vemuZimbabwe?
Pari zvino hapana mashoko ati abva kuhurumende kana kubazi rinobudisa mashoko Ministry of Information. Hapana zvati zvataurwa, uye masangano akazvimiririra anga achibvunzurudzawo kuti iye awana mvumo yekuti masoja apinde mumugwagwa ndiani, sezvo mutemo wenyika uchiti masoja apinde mumugwagwa panofanira kuva pagarwa dare kuti vapinde mumugwagwa kana mutungamiriri wenyika asipo. Bati kushika panguva dzino dzemanheru hapana mashoko anga abva kuhurumende kana kubazi rezvekufambiswa kwemashoko.
Ko zvekuvharwa kwemasaisai yakaita sana internet pane zvambotaurwawo here kana zvauri kunzwawo?
Hapana chatichataurwa, but vanhu vazhinji kusanganisira muguta reHarare, Twitter haisikuita, WhatsApp haisikuita, internet chai haisikuita, uyewo zvakare kune vamwe vari kutoti kana nharembozha chaidzo dziri kunetsa kupinda, asi muongororo yaitwa kana mashoko ayanga achifamba famba pasocial media achakwanisi kufamba nekuda kwekuti zvinofungidzirwa kuti hurumende ndiyo yavhara masaisai yavo.
Pane mashoko ekuti pane vanhu vakapfurwa kubva nezuro nanhasi. Pane zviri kumbotaurwa here nezvenyaya iyi?
Nyaya iyi haisati yanyatsobudiswa nemapurisa kunyange zvayo nenyika, but mapepa ehurumende abudisa nyaya yekuti kune vakasungwa kunzvimbo dzakasiyana-siyana avo vari kunzi vanga vari mukati memhirizhonga iyi. Uyewo zvakare vataura kuti kune kupfurwa kwakaitika but havasati vadoma huwandu hwevanhu vakapfurwa. Asi seStudio 7 taendawo kumuzinda weHarvest House kana kuti Morgan Tsvangirai House mukati medhorobha reHarare, umo munonziwo makakandwa mabhomba nezuro manheru. Tikaonawo kuputsika kana kuti damage yakaitwa, uye zvakare chimwe chitoro chiri paMorgan Tsvangirai House chinotengesa yavanoti regalia kana hembe dzebato chakatorwa zvese, manga musina chinhu. Uye pataura vamafume pavaadresa vatori venhau vataura kuti vashandi vatatu vepaMorgan Tsvangirai House vanogadha vakakuvadzwa zvakaibvisisa, vamwe vacho vakarohwa nemasimbi, asi hazvisati zvazivikanwa zvakare kuti akaita izvi ndiani.
Aiwa, tinotenda zvikuru Rutendo Mawere, mutori wedonhau ari muHarare achitiudza kuti zvinhu zvanga zvakamira sei. Tinotenda.
Tatenda blessing.
Iko zvino tombonzwa zviri kuitika kumasvingo uko kuna Gandri Maramba. Gandri, ungatidzo kuti zvinhu zvakamira sei?
Nhasi mudhorobha remasvingo mamuka makavharwa, zvitoro zvose zvikuru zvamuka zvakavhara, vanhu vanoenda kumabasa, pane vamwe vambofumba chinda kumabasa asi vadzokera kudzimba vaona kuti dhorobha rakavhara, zvitoro zvikuru OK, Edgars, TV sales, vana Chicken Inn vese vanga vakavhara, uye zvikoro zvizhinji zvadzosera vana kudzimba makuseni vachiti kune stay away. Amasikati kwazosungwa vakomana 7 vesangano rinonzi Cotrad, Community Tolerance and Reconciliation Development. Kutaura kudai ndiri paMasvingo Central Police Station inova headquarters yemapurisa mudunhu reMasvingo, umo makavharwa vakomana ava vari kumirirwa negweta rinonzi Martin Mureri remureri Matutu Law Firm. Vari kupomerwa mhosva yekunzi ndivo vanga vachiorganisa nekuorganisa nekuplana madhemu achivharisa zvikoro nekubhloka migwagwa imwe iri kunzi yanga yakabhlokwa makuseni kuti vanhu vasaende kumabasa.
Tiri kunzwawo kuti kune dzimwe nzvimbo kune mauto nemapurisa mugwagwa, zvakamira sei kumasvingo?
Mapurisa nemauto vasora vari kuzvitoro zvose zviri munzvimbo dzinogara vagari kumahigen sebab kumarokesheni kwasira kwakazara mapurisa ende varotendererawo mudhorobha. Izvo zviri kuita kuti vanhu vapindwe nekusvika kukuru, vazhinji vangosora vari mudzimba dzavo, zvitoro zvakavharwa, vari kutenderera vachiona kuti zvinhu zvakamira sei. Uyezve pasungwa vakomana vapa pane mapurisa, pane mayouth ezanupf, vakomana vatoti mayouth achanga aiswa kuma8 achitungamirirwa nevamwe vanotungamirira mayouth pamwe chete nevemilitary intelligence vanga varipo pagurupu ranosunga vakomana avo, saka nevasori. Saka izvi zviri kuitwa nemapurisa nemauto vakabatana.
Pane vakuvara here mukuratidzira kuri kuitika kana kuti vanhu havana havo kungoenda kumabasa?
MuMasvingo hapana kuvara, hapana rohwa, vanhu vanangoenda kumabasa, vanhu vangogara kudzimba dzavo.
Mutori wedonhau Gandri Maramba achitaurapo ari parunhare kuMasvingo. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti raenda kumatare dzimhosva richida kuti dare iri ripe mutongo wekuti magweta esangano iri akwanise kuona vanhu vari kusungwa mumhirizhonga yakatanga nezuro. Sangano iri rinoti vanhu vakawanda vasungwa muHarare neBulawayo uye riri kuedza neparinogona napo kumirira vasungwa ava. Rachel weStudio 7 abata mutauriri wesangano iri vakumbirai mafunda kuti tinzwe zviri kuitika.
Wangu magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights kuzvira kwenyu wanoza makumirira wana vanosungurudzwa munyika medu. Tine magweta akamhanya kutanga nezuro pakaita nyaya dzinorwadza muZimbabwe. Magweta edu akamhanya kuna maairport, magweta edu akamhanya kuna mabhuku, magweta edu akamhanya kuna magoromozi not, magweta edu akamhanya uyezve kuna mabraiside, magweta edu akamhanya kuna maairport, magweta ekodzero nhasi uno amhanya kumagunje kukadoma kuheathcliff tozoti kuburuwayo zvakare. Magweta edu amhanya kuchabalala kumagwegwe kuluvhevhe kumasungo wanamukomana nanarotaya mhanya nanamukoma mureri. Tiri kunzwawo kuti kwatorwa tuwana zvakare kubva zuro kubva nhasi. Vabereki vari kuyasara kuti vane vabereki vakasunga nevana, asi tiri kuramba tichitarisira kuti magweta ari ramba semanyamhanya kuti
vamafunda. Mungatiudze kuti vanhu ava vari kusungirwei chaizvo?
Panguva dzatakarova magweta anga achiri kumhanyamhanya kuenda kumapurisa, nekuti zvatinoziva mapurisa akasunga kuetota akasvika kubraiside vanozoumbiwa kunonzi kuHarare Central Police Station kuland order, ndokwanaozoudzwa macharges avo avari kufesa. Asi panguva yatambotarira magweta vanga vasara vanyatsakuziva kuti zviri kunzi mhosva dzaya ndedzozo chii. Saka tichida kuti tiyespekulate takamira kuti magweta edu achiudzwa nemapurisa, nekuti vazhinji vacho vabviswa kunzvimbo dzakasiyana-siyana vachiiswa pamacentral police stations. Asi chimwe chandingangoda kukuudzai kunarei ndechekuti magweta edu emakusoniwa amhanya futi achida kufaira wafaira application kuhigh court ekukumbira kuti mapurisa abvumidze magweta kuti vaone mukana wekumirira waclient avo, nekuti vanga vachirambidza kumirira maclient avo zvizhinji-zhinji kunzvimbo dzakasara airport.
Semuonerenyi, munofunga kuti nyaya ichanzwikwa riini mudare?
Tarisira kuti ramangwana ndicho musositatu togona kunga takutanga kumhanyamhanya kuenda kumatare, nekuti vamwe vavo vakasunga nezuro unova musi wemuvhuro. Saka ndofungawo kuti pamutemo vanoti havafaniri kuzopfuura 48 hours vari musunda.
Tichidzokera pavanhu vasungwa vamafunda, ndedzipi nzvimbo dzine mhirizhonga yakanyanya kana kuti dzine vanhu vasungwa zvakanyanyisa?
Vane matsamba atapirwa nevakomana nevasikana vedu veZimbabwe Lawyers for Human Rights, taona kuti kuburuwayo ndo kunenge kunenya kwasungwa vanhu vakada kuti wandei panguva dzatiri dzinoidzi. KuHararewo zvakare kuna maairport takada kunzwa vamamakoma marufu vandeverenga mukoma kosa munyuge wamanyako vanga vachitaura kuti kuna about 50 something people wasunga vakasungwa nezuro. So nekuda kwokuti vakatadziswa kumboonaona maclients avo nezuro vachikuvaona, tizarisira kuti Harare neBurawayo pari zvino ndo kune nhamba dzakati kurei dzine vanhu vasungwa.
Tiri kunzwawo kuti hurumende yavhara madande mutande akaita seWhatsApp neInternet. Izvi zviri kuvhiringa zvakadii basa renyu wamafunda?
Hongu mukoma wese utore kwamuri kuita tichitoshushikana kunetseka kuti tochiita sei zvinhu zvatajaira zvinhu zvekwasida kuti kujaira kwete. Asi zvinhu tikatasadongora nezvemutemo rine provider for such mukaverenga section 61 section 62 indo ranyaya access to information indo ranyaya freedom of the media freedom of expression. Saka zvinhu zviri kuti katsamadza zvikuru zvatatoshama nazvo kushoka kuti iyo hurumende yamanga muri kuti ndiyo new dispensation inombonyikidza kodzero dzevanhu zvakadaro zvokuti vanhu vatadza kushandisa dandandira mataura vatadza kushandisa WhatsApp akaema zona anungu andori nyonyere kushandisa. Hatizivi kuti maishandirudziyiwawo kana vatichera yezvenyaya dzokuti kune new dispensation muZimbabwe.
Mutauriri wesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vachitaura naRachel Toto weStudio 7 vari parunare muHarare. Muzinda weAmerica muHarare uri kuyambira zvarwa zvenyika iyi zviri muZimbabwe kuti zvisapinde mukati meguta kusashanyira nzvimbo dzinoti chitungwiza Dharma Falls, Epworth, Heathcliff, Dzivarasikwa, Kadoma neBulawayo. muzinda uyu unoti zvizvarwa zvayo hazvifanire kunge zviri pedyo nenzvimbo dziri kuratidzirwa uye kuti zvigare zvichiteerera nawo. Muzinda uyu uri kurudzirawo kuti zvizvarwa zveAmerica zvigare zvakangwarira kusapinda munjodzi zvichakadaro kuSouth Africa. Mumwe mukuru webato rinopikisa reDemocratic Alliance kana kuti DA vaMusi Maimane vakurudzira hurumende yeSouth Africa kuti ipindire mune zviri kunetsa muZimbabwe vachiti haifaniri kuramba yakanyarara. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vamwe varume vangu vakapakatira zvombo varwisa nhasi masikati hotera pamwe nemahofisi muguta reNairobi kuKenya, asi huwandu hwevanhu vakuwara kana kufa hausati wazivikanwa. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vati mudungwe wevanhu wekunze uri kuuya uchibva nekuHonduras unoburitsa pachena urongwa hwavo hwekuti mudhuri uvakwe pakati pemuganhu weAmerica neMexico kuitira kuti vanhu ava vasarambe vachipinda muAmerica zvisiri pamutemo.
Sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC rinoti mazuva maviri ekuratidzira nyika inogona kunge yarasikirwa nemari inodarika mamiriyoni gumi. Mukuru weZNCC vaChris Mugaga vaudza Studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kune vemabhizimisi.
Muchitarisa zuva rimwe chete chairo ukatarisa mupfumi wenyika tiri kuti isusu tinoudza mari inokwana kuita iyo mamiriyoni mashanu atingati 5 miriyoni pazuva chaiko chaiko. Achirasika nenzira yekuti zvinhu zvingadei zvatengeswa, achirasika nenzira dzokuti kana makampani chavo chavo mari dzavari kuzobhadhara iri salari pakupera kwemwedzi kuvanhu vasiri kuenda kumabasa, chikonzero chiri chokuti hakusi kuendeka nemhirizhonga yanga iri mumatiriki munyika ino yeZimbabwe.
VaMugaga vakurudzira hurumende kuti iite nhaurirano nevashandi kuedza kupedza kunetsana kuripo. Gurukota rinoona nezvevashandi Dr. Sekai Nzenza vaudzawo Studio 7 kuti hurumende yaronga kupa vashandi vayo mari iri pakati pezvikamu zvishanu nezvikamu makumi maviri nematatu kubva muzana kubva mumwedzi uno kusvika muna kurume, nhaurirano dzemihoro dzichienderera mberi.
Tiri kubatsira vashandi panyaya yekukwidzwa kwakaita zvino ende panga pachinyanya kunetsa kuti fio yakakwira zvichibva zvaomera vashandi. Saka president vazopa yatiri kuti muchirongi cushioning allowance January, February, March tatiwedzerei mari daro. Tiri kutarisira kuti tichigara pasi through forum yatinoti National Joint Negotiating Forum kuti tiise musoro pamwe chete kuti togadzirisa sei mararamiro atiri kuita. Iniwo saminista ndine forum inonzi Tripartite Negotiating Forum. Iyi inove ine maworkers matrade unions anonzi ZCTU neZFTU pamwe chete netrade union yemaemployers inonzi MCOS nevanenge vakamirira macivil servants. Ndiri kuronga kuti tisangane pamwe chete tiise musoro pamwe chete kuti tofamba sei mberi vachitipowo nzira dzekubatsirana kuti nyika yedu isarambe ichisimukira.
Munyori mukuru muZCTU vaJafet Moyo vanoti hurumende yanga yave nemakore akawanda ichiramba kuita nhaurirano idzi. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanotiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumushandi muZimbabwe izvo zvokonzera kuratidzira. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pari zvino vari kuRussia uye vachashanyirawo dzimwe nyika ina kuedza kukwezva vemabhizimisi kuti vauye kuzouchika mari dzavo muZimbabwe.
Asi Dr. Kanyenze vanoti kuti izvi zvishande zvinonetsa kana munyika muine mhirizhonga.
Takambozwa vanhu kuti kwane ma20 billion worth of investment inoda kuuya kuZimbabwe. Asina nhasi takangomirira nemazuva matsvuku kuti tione mari iyoyo ichidyarwa munyika. Saka hatichadi kuti tingorambe tichingoita kunzvera nyaya. Zvakuda kuti tinyatso taurana pachokwadi semaZimbabweans kutanga tagara pasi tagadziridza musha wedu. Tatadaidza vanhu vekunze kuti vauye kundoona musha usina kumira zvakanaka.
Vashandi vakawanda munyika vakatanga kuratidzira nemusi wemuvhuro vachigunun'una nekukwira kwemafuta ekufambisa dzimotokari nezvikamuzana nemakumi mashanu kubva muzana. Mitengo yezvinhu zvekudya yakabva yatangawo kuita chamuramba mhuru. Asi hurumende inoti kuratidzira uku kuri kukonzerwa nevemasangano akazvimirira uye mapato anopikisa. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye rinonawo rinoongorora nyaya dzemasaisai uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vaudza Evans Zininga weStudio 7 kuti zvaitwa zvekuvhara internet zvinotyora kodzero dzevanhu nemitemo yenyika.
Hazviti pamutemo. Imhosva kutyora mutemo kudzima masaisai nekuti vanhu vese vana veZimbabwe vane kodzero yekuti vafambise mashoko nekutambira mashoko zviri pachena zvisina kumbunyikidzwa. Hazvisi pachena ikozvo zvino kuti tizive kuti chii chaitika kuti masaisai adzimwe, kuti zvinhu zvangoitwawo here nevanenge vachifambisa masaisai aya vanosanganisira Econet, Tel1 neTelco nevamwe, kana kuti ihurumende yanga yataura kuti dzimai masaisai. Ndiri kuzwa ikozvo zvino kuti vakafanobata matomu kuZimbabwe vachitungamira nyika vaGeneral Constantino Chiwenga varamba kuti hurumende haina kumbodzira yataurira vanhu kuti masaisai ngaadzimwe. Asi hatisati tanzwawo kubva kune vatungamiri veEconet neTel1 nevamwe vanopa masaisai kuti zvabvepi, vanga vaudzwa here, vatumwa here kuti vadzime masaisai.
Vachitarisawo mafambisirwo azvinoitwa, hurumende inenge iine kodzero here yekuti iudze vePortras kuti vadzime?
Kwete, hazvisi izvo. Kana patinge paita dambudziko, ngatiti kune vanhu kana vanenge vachishandisa masaisai kupara mhosva, hurumende haidzimire munhu wese masaisai. Chainofanira kuita kusunga vanhu ivavo kana kuvatevedza mumwe nemumwe, kwete kuti munhu wese odzimirwa masaisai.
Saka pane here zvingaitwewo nevanhu vari munyika pamutemo kuedza kukwidza nyaya dzakadai kumatare kuti zvikurumbidze zvasunungurwa zvazvinenge zvasungwa zvacho izvo?
Hongu kwazvo iyi inyaya yekuti ikakandwa kumagweta anenge achinatsa kuziva mutemo, haina muswere inofanira kuti iende kumatare kusvika kudare guru reconstitutional court remuZimbabwe, nekuti panenge pachitaurwa kunzi kodzero dzevanhu dziri mubumbiro remutemo dzavhiringwa nekudzimwa kwemasaisai.
Nyanzvi munyaya dzezvemitemo uye vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vachitaura vari parunare kuSouth Africa naEvans Zininga weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, imwe nyanzvi munyaya dzezvekufambiswa kwemashoko vaRobert Ndlovu, avo vakamboshandira kumuzinda wekambani yeGoogle kuMount View muAmerica, vaudza Evans Zininga pamusoro pemafambisirwo anoitwa kuvharwa kwemasaisai.
Maonero atiri kuita kana tiri kuona sekunge kuzvira nezvura mene nguvai kuti usvuku kana kuti midnight vakuru vari kurana nyika ka nousikazvidingana anengazvitaura pachi vaudza vana naEconet kuti vavhare macommunication lines wokuti vanhu vasadii vasakwanise kutaura using WhatsApp. Sekunge tinoziva kuti WhatsApp ndiyoyaka inodiwa nevanhu sterisi kana vakuchinjana mapikicha mavhidhiyo nezvinhu yange zvanga zvichiitika. Saka inini handingazivi kuti chii chavaita vaite izvozvo, but tandokwanisa kutaura sekutaura semunhu anoita zveICT necyber security kuti vabhloka kuti vanhu vatadze kuti vataure vautarusani panyaya idzodzo. Saka but zuva radoka kumadzimwa levhi vazovhara manje internet yacho kuti chachinzi usinzira dzokuti utenderere vava vaito dzima chose kubvisa plug madzino kuti hakusina chose.
Totarisawo kuti vanzovu vanozviita sei pavanoti pavanozonzi vavhara pachii chavanenge vaita.
Vanotobva vabhloka kuti traffic yakanyorwa ine address yekuti Kuwadzana, tsamba dzisaende kuKuwadzana. Kana yakanyorwa kuti Washington DC isaende kuDC. Saka vatobhlokwa kaka kuna tsamba inouya kwaura. Saka vanodzima kumichina yavo ikoko by blocking what called ports.
Ko ava vamwe vatiri kuona vachiri kuramba varipo pamasocial media nevari kukwanisa kutumira vari kuzvigona sei izvo zvichinzi yavharwa?
Kune makambani ane masatellite dish sezvandataura. Dish yacho inongofanana nekadish kakake kanzi zvekuona bhora izvi zvekusouth africa izvi mamadish aya anoisa pamarufu. Most organizations especially mango anazvo izvozvo. So I can block it because dzakatarisa kudenga right up to the sky.
Havo vanga vari nyanzvi munyaya dzemasaisai varoba ndlovu vachitaura vari parunare kuBulawayo naIvan Zininga Studio 7. Sangano reZimbabwe Council of Churches kana kuti ZCC rinoti mauto nemapurisa haafaniri kunge achipfuura vanhu panguva iyo vanenge vachiratidzira uye mapurisa nemauto aya achiedza kupedza mhirizhonga. Munyori mukuru wesangano iri Reverend Dr. Kenneth Mutata waudza Tanonoka Wande weStudio 7 kuti hurumende inofanira kuvhura masaisai kuitira kuti vanhu vashandise masaisai aya vakasununguka semazuva ose.
Nyaya takatarisana nayo yezvino hongu mapurisa nemauto nevatungamiri vehurumende vane jana rekuita asi ndofunga nyaya yatakatarisana nayo inyaya yakanangana nemunhu wese. Chekutanga ndechekuti kana kune vanhu vakakuvara vanofanira kurapiwa vaone mukana wekuti varapiwe. Tinoziva kuti tanga tichibva kustrike yemadoctors iko zvino saka hameno kuti vanhu vachawana here mukana wekuti varapike zvakakwana. Uyezve kana pane vasungwa tinenge tichitarisira kuti vapiwe mukana wekuti mhosva dzavo dzitariswe zvinofambirana nemurawo. Saka kana tichiri muprocess iyoyi hwande ndo zvatiri kufungidzira kuti ndo zvinofanira kuitwa asi nyaya huru iri pakuti nyaya iyi inofanira kuti ipere sei.
Chii chamuchaita imimi sevemakereke kubatsira kuti nyaya iyi igadzikane?
Takatotanga isusu vavariro yedu chero kwanga kusina kuita mhirizhonga iyi. Tine urongwa hwanga hwakagadzirigwa huri kuuya hwekuti panga pagara pachitsvaka mukana wekuti dai nyika yanga yagara pasi kwete kuti gadzirise nyaya yakonzereswa nemafuta emotikari chete. Asi nyaya dzakawanda dziri kukonzera kugununa kwevanhu muZimbabwe. Tinofunga kuti zvichada kuti vanhu panzvimbo dzakasiyana-siyana vaone mukana wekuti tigare pasi tigotenderana kuti tinoenda kupise nyika. Iyoyo process yava muadvanced stage. Saka tiri kufunga kuti ichafamba zvakanaka then tigowana lasting solution.
Ko zvinonzi internet ne social media zvinenge zvavharwa munofungei nazvo?
Chekutanga ndechekuti kuva nemukana wekuaccessa information ikodzero yevanhu. Mafungiro edu ndeyekuti vari kucontrola izvi vari kuda kuwana nzira yekuti vanga manager sei nayo mhirizhonga yanga ichiitika. Asi tinotarisira kuti izvi zvinofanira kuti zvigadziriswe nekukurumidza kuti vanhu vawane mukana wekuti vacommunicate.
Mukuru weZCC vaDr Kenneth Mutata vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7.
Makadii vacheri veStudio 7? Ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chevechidiki cheThe Connection na8pm. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Takanangana nekukurukura nyaya yezvekuvharwa kwaitwa internet kuZimbabwe uyezve matambudziko akatarisana nevechidiki munguva yemhirizhonga iri kuitika munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei nhamba dzenyu pawhatsapp yedu inoti +1 202 465-0318 kuitira kuti gokufonerai. Ngatisanganei pachirongwa The Connection muineni Mike Hove na 8 p.m.
Tinotenda Mike iko zvino tokusiya mina Gibbs Dube munaudze isindebele ini ndini Blessing Zulu.
Soko isikati senda baku VOA ndebele.